mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira ega uye vanhuwo zvavo vari kushandisa social media kunyanya WhatsApp senzira yekurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Izvi zvave kuita kuti vamwe vabvunze kuti kuita izvi kungabatsira here panguva iyo pane maonero ekuti vamwe veruzhinji vari kushaya hanya nekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Nyanzvi muhumhizha hwekufambiswa kwemashoko vana Joe Gambanga vanoti vanoona social media ichibatsira zvikuru mukukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagovhota sezvo umbowo hunobva kuboka repost and telecommunications regulatory authority huchiratidza kuti vanhu vakawanda munyika vari kushandisa social media kunyanya WhatsApp.
Sezvakataurwa nepodcast inoongorora mashandisirwo emasaisai kana kuti mashandisirwo eintaneti, zvinhu zviri kushandiswa neintaneti zvikuru muzimbabwe isocial media kunyanya ana WhatsApp nana Facebook. Saka kana vanhu vachida kutambidza mashoko anokudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuti vazokwanisa kuvhota muna 2018 vakashandisa nzira dzakaita sana WhatsApp nana Facebook, izvozvo vachakwanisa kubatawo vanhu vazhinji.
Vagambanga vanotiwo nekuda kwekuti dzimwe nhepfenyuro nemamwe mapepanhau zviri pasi pehurumende, kushandisa social media kunopa masangano anoshanda akazvimirira ega pamwe nemapato ezvematongerwo enyika mukana wekuti vaitewo kurudziro yavowo pasina kumbunyikidzwa.
Chimwe chinhu chekucherechedza muzimbabwe ndechekuti nzira zhinji dzekutambidza mashoko kana kutepfenyura mashoko iyo inonzi broadcasting, nzira idzi dzagara dziri dzakabatwa nehurumende kana kuti zvinonzi muchirungu state controlled, zvichireva izvo kuti kana pane maopposition political parties kana macivic groups anoda kutambidza mashoko ezvevota registration vanofanira kutoshandisa idzo nzira dzakaita sana WhatsApp nana Facebook kana kuti iyo social media, kunova iko kwakareruka kusina kumbunyikidzwa kunosimbowanika mumastate controlled media platforms akabatwa nehurumende iwawo.
VaVictor Chimutu ndiwo sachigaro wesangano reZimbabwe yadzoka mai uye Zimbabwe iro rine chirongwa chinonzi zvimakire zama vota decide your destiny vote campaign. Pasi pechirongwa ichi veZimbabwe yadzoka vari kushanda nevamwe vaimbi vakasiyana-siyana munyika vachikurudzira vanhu kunyanya vechidiki kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Mudzidzisi wezvidzidzo zvekutapa nhau paFalmouth University kuUnited Kingdom vaHayes Mabuyazara vanoti kushandisa social media kunogona chose kubatsira kukurudzira vanhu kuti vagokwanisa kuvhota. Asi vanotiwo vakawanda vanowana mashoko ekurudziro yakadaro vanhu vari kunze kwenyika vasingakwanisi kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya.
Tikatarisa majokes anosekuleta nevanhu kana tichitarisawo nemamesages nemainfomation nemaexperiences avanhu vachitaura kuti ndizazosangana nezvakati pandanichiza ndirejesinda kutirambidza kurejesa nenyaya dzakati, zvinhu zvese zvinokosha izvi. Asi chatingakukangamawo kuti inyaya yekuti vanhu vakawanda vari active pamasocial media platforms vanhu vari mudiaspora, vakawanda vanhu vasingazokwanisi kuti vazorejesawo kuvhota, vakawanda vacho vanhuwo vari maurban areas, vanhu vanokonsulta kwati 33%. We should be more worried about the 67% iri kumamisha iyi. Pa67% izvozvo handifungi kuti social media yoga ingabatsira kuti ikurudzira, but yes, social media yakabatana nemamwe matraditional approaches atinogona kushandisa inogona kuti ibatsire.
Dzimwewo nyanzvi mune zvekufambiswa kwemashoko dzinoti kunyange hazvo vanhu munyika vave kushandisa social media zvakanyanya, kushandisa nzira iyi kukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota kunogona kushaya basa sezvo vanhu vane tsika yekusatevedzera zvavanenge vaona kana kunzwa pasocial media apa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishala.